Vamwe vagari vemukariba vanoti havasi kufara nekupinda muchirongwa chekupihwa mari kwevanotambura kuti vatenge zvekudya kwameya weguta ravo vaGeorge Masendu. Mumwe mugari uye vari sachigaro wekariba Resident Association vasema wawo vanoti mukariba mune vanhu vakawanda vari kutambura kudarika meya weguta vakatadza kupinda muchirongwa ichi.
It's like chikafu chekunzi chemavulnerable groups. Ichis nevanhu vakawandisisa vamukariba. Vari vulnerable. Saka ukazoona munhu akaita sameya akutambiriswa akunobvuma kuora kana kuti kupuwa mari yemavulnerable groups, that means he is irresponsible pane zvinhu zvaanenge aita izvozvo.
Asi vamasendi vanoti havasi ivo vakapinda muchirongwa ichi, asi kuti mudzimai wavo ndiye akanyoresa zita ravo rikazopinda semukuru wemba. Vamasendi vanotiwo hapana chakaipa kuti vapiwe zvekudya nemasangano anoyamura sezvo ivo vachitambura nekuti vari kuwana mari inoita madhora zviru zviri zvemadhora chete sameya weguta. Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Fatayo vanoti havaone paine chakaipa sezvo zita ravo rakanyoreswa nemudzimai wavo uye mumwe kanzura weZANU-PF munzvimbo iyi ari kuyamurwawo.
Asi haina kuitwa kuna vamasendu, yakaitwa kune vanhu vakawanika vari pamba pacho ipapo, zvinosanganisira mufirst wife yavo, ndoyo yakanzi ichinyoresa head of the house kana kuti mukuru pamba. Obviously anonge ari mukuru murume, saka tinotambira futi mashoko ekuti local councillor wenzvimbo yacho iyoyo anova weZANU-PF anonzi akatobhenefitawo paprogramu iyi. Tanzwa zvakare kuti mukuru wemapurisa majere kana prisons officer mukuru wekukariba koko anonzi aripowo pachirongwa chacho ichocho.
Kanzura weZANU-PF munzvimbo iyi vaRodrick Mugwanira varamba kuti vari muchirongwa cheWFP.
No, handina kubhenefita, handina kupinda. Haina, handina.
Patapfunza kuti zvinombofamba sei kuti vakuru vemaguta vapinde muzvirongwa zvevanoshaya, mumwe mukuru weWFP vatatenda Macheka vati tivatumire mibvunzo asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Asi mumwe mushandi wesangano rinoshanda pamwe chete neWFP, Relinkages for Economic Advancement of the Disadvantaged, kana kuti LEAD, asina kuda kudomwa nezita, anoti hapana chakaipa kuti vakuru vemaguta vapinde muchirongwa kana vachigara munzvimbo dzinonzi dzine vanhu vari kutambura kana kuti mahotspots. Mushandi uyu anoti vose vanogara munzvimbo dzine nzara vane mukana wakaenzana wekusarudzwa kuti vapihwe ruyamuro zvisinei nechigaro chavo munharaunda. Nyaya yekuti ndiani anokodzera kupihwa ruyamuro rwezvekudya inonzi iri kunetsawo muguta recheGutu. Sangano reWFP rinoti uwandu hwevanhu vanoda chikafu mumadhorobha emuZimbabwe huri kutarisirwa kukwira kusvika pamamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu kana kuti 3.3 miriyoni kubva pamamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 miriyoni. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.